This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 2 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinezviro munhau dzedu dzanhasi.
Mukuru weRoman Catholic Pope Francis vanosangana nemabishop emuZimbabwe kuVatican City.
Rimwe sangano revarairidzi roronga musangano nemutungamiri wenyika kuti vazive mamiriro akaita zvinhu munyaya yedzidzo.
Guta reBulawayo rinocherechedza makore zana nemakumi maviri kubva parakavambwa. Muguta iri muine kuchema-chema kwakawanda.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mukuru weRoman Catholic Pope Francis nasi vaita musangano nemabishop emuZimbabwe vakavatenda nekuramba vakamira semusambangwena kunyangwe hazvo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu. Pope vati kereke yavo yaramba yakashinga mukumira nevatendi vayo kubva nyika isati yasununguka kusvika yawana kuzvitonga kuzere. Vatiwo iko zvino Zimbabwe yakatarisana nematambudziko ari kupa kuti mamiriyoni nemamiriyoni nevanhu atize munyika achienda muupoteri, vamwe vachirasikirwa neupenyu, vamwe vachisvima misodzi. Pope Francis vakuridzirawo mabishop aya kuti asatore mativi pakunetsana kuri munyika, asi kuti vaite savana mutongi gava. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopinda chechi yeRoman Catholic uye vanogara vachiendawo kuVatican. Tabata mnyori mkuru weCatholic Bishops Conference, Father Frederick Chiromba, kutitinzwe nezvemusangano uyo.
Vana sekuru vedu mabishop muZimbabwe vanotungamirira madiocese edu. MuZimbabwe muno tine madiocese anokwana masere echikatorika anova anokava maprovinces ose eZimbabwe, ma10 provinces iwayo. Saka mabishop ivavo vari vasere vakaenda kuRome kuti vanosangana napapa. Tingati kushanyira kunongoitwa nguva nenguva nemabishop enyika zose, asi vachienda nyika dzakasiyana-siyana panguva yavo yavanenge vakatemerwa. Kare vaizivoenda makore mashanu oga-oga vachinoona papa vachikurukura naye pamusoro pemamiriro anenge akaita sangano munyika mavo, uyewo mamiriro anenge akangoitawo zvinhu munyika vachigoverana napapa. Asi iko zvino nemhaka yekuti papa vari kuwandirwawo nebasa nokuti pasi rose rinongoenda ikoko, vakazonzi vauye mumashure memakore manomwe oga oga. Asi ari mabishop edu pari zvino panga patova namakore mapfumbamwe vasati vaenda nokuti vakapedzisira kuenda muna 2005. Iko zvino ndo pavazoenda zvakare, zvokuti kuenda ikoko zvinobatsira vanodzoka vane mweya mutsva uye maonero matsva esangano kuti sangano ringafamba nenzira ipi munyika yedu, asi zvichingotevedzerawo nezvinenge zvichidiwa nesangano pasi rose.
Nzendo dzakadai dzinowanzotora mazuva mangani?
Nzendo idzodzi kazhinji dzinonzi ive vhiki, ave mazuva manomwe. Pamwe vangapfurikidza zvavo mazuva iwayo, asi zvozonzi asazopfurikidza mazuva mapfumbamwe nokuti vakanga vari ikoko vanenge vachitova vaenzi vapapa vachitochengetwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka zvinoreva kuti kana vazogarawo mazuva anosvika mapfumbamwe zvoda kuti ivo vachidzokawo kwavo kuchiuyawo vamwe veimwe nyikawo.
Father Frederick Chiromba ndiwo munyori mukuru musangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference vanga vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America.
nengo natu ze Joan Masowe chishanu dzanyimwa mukano wekubvisa mare yechibatiso zvichitevera kumiswa kwadzaita mudare dzichipomerwa mhosva yekurova mapurisa pamwe nenengo dzesangano reApostolic Faith Council of Zimbabwe kubudiriro tu nemusi wechishanu. Vatatu ava vanoti vaMilton Murira, vaDennis Banda navaJohn Mutasa vanzi nemutongi wedare vavakai chikwekwe vagare mutirongo kusvika musi wachikumi 16 apo nyaya vari kupomerwa ichapinda mudare. Zvinonzi vatatu ava vachitsigirwa nevamwe vavo vanodarika mazana maviri vakarova mapurisa mapfumbamwe pamwe nenhengo dzeApostolic Faith Council of Zimbabwe vachishandisa tsvimbo dzavo. Vamwe vakarova ava vanonzi vakakuvara zvakaipisisa.
Rimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhasi ranyorera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe tsamba richikumbira kuti risangane navo kuitira kuti vakurukure nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo munyika. Sangano iri rinoti mamiriro ezvinhu munyika ari kuramba achiondomoka.
Munyori mukuru wesangano repTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakumbira kuti vasangane navamugabe sezvo gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vari kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo. VaMajongwe vatiwo vaDokora vari kuita zano ndoga mune zvimwe zvinhu izvo zvinoonekwa sezviri kuwedzera kudzikira kwedzidzo. VaMajongwe vanoti mamwe masangano evarairidzi akasununguka kunge ari pamusangano uyu kana chete vachizotaura nezwi rimwe chete pane zviri kunetsa varairidzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Isu kuno kuZimbabwe taona sevarairidzi kuti pane makore akawanda matatu here kana mana tisati tataura nemukuru wenyika. Saka tatitokumbirawo kuona mukuru wenyika tine zvichemo zvataisa pasi zvatavanyorera kuti ivo semukuru wenyika ngavatarisewo zvatinazvo zviri kutinetsa toita musangana naro zvikuru zvatiri kuona kuti sei education yedu iri kuramba ichisarira kumashure. Tinoda kuti vambotorawo mukana wokusanganawo nevamwe vane maonerewo mamwe anogona kuita kuti Zimbabwe education system yedu iende mberi zvakanaka.
Maita kuti munge muchisangana navo sesangano renyu chete here reptuz kana kuti masangano ese anomirira varairidzi?
Isusu kana takatarisa mutemo wenyika tinozviziva isu kuti tinokwanisa kunoona mukuru wenyika tiri tega, tinokwanisa kuenda seapex. Mutsamba yedu yakanyorera vamugabe tavaudzaiwo kuti kana vachifunga kuti vanoda kuti tiuye tiri pamwe chete isu hatirambi izvozvo. Asi chikuru ndechekuti izvi zvinhu zvatiri kutaurawo maonero edu ende tatida kuti vakakwanisa kutipawo mukana sePTUZ kuti vataure nesu tingafara zvakanyanya nekuti tinodavira kuti tine kodzero yekuonawo mutungamiri wenyika yedu tichivaudzawo maonero edu nemafungiro pamusoro pekuti education yenyika yedu iri kugona papi, iri kurasika papi, inogona kusimbaradzwa papi.
Mati mamboedzo here kugara pasi negurukota rezvedzidzo kuti munge muchikurukura zvamuri kuda kunotaura navamugabe?
Vamugabe ndivo muridzi wendima, maminista vasakuri. Isu tiri kudavira kuti patasvika yezvino machallenges mamwe atinawo hongu vaDokora tinovaona kumisangano yakawanda. Asi tatichikumbirawo kuti vamugabe savo ndivo vanoapoinda maminista tikwanise kuvaonawo tivapewo zvichemo zvedu tikwanise kutaura navo. Vamugabe havafaniri kutyisaka.
Mati mapiwa here nguva kana zuva rekusangana navo?
Tsamba yaenda kuouswa vamugabe vaaknowledgea kuti tsamba vaiwana. Asi chiripo ndechekuti ndozvataakumirira nekuti ndodavira kuti kubva mangwana tinenge taakutsvaga sekretari wavo vasibanda kuti tizive kuti toita sei. Kana vachinge vati vanoda kutiona tiri apex tese toenda tiri apex tese. Asi isu tiri kuti hatidi kuenda nevanhu vasingadi kunotaura nyaya nekuti last 10 yatakaenda takaenda nevamwe kwavamugabe vakapedzisira vakunokumbira minda. Saka isu hatisi kuda zvokukumbira munda, toda kunotaura nyaya yekuti education system yedu toigadzirisa sei.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Guta reBulawayo rakapemberera kusvitsa makore zana nemakumi maviri nezuro kubva parakatanga kuvakwa muna 1894. Mhemberero idzi dzakaitika panguva iyo veruzhinji vari kuchema-chema nekushayikwa kwemabasa uye kuvharwa kwemakambani uko kuri kuenderera mberi. Kunyangwe hazvo meya weguta iri vaMartin Moyo vachiti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichachinja guta iri rikabudirira, veruzhinji vanoti izvi zvichanetsa nekuti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere.
Vamwe vanhu ava ndisachigaro vesangano revagari veBulawayo, reBulawayo Progressive Residents Association vaEdias Shumba, ava vanoti remangwana reguta iri harina kujeka zvachose. Mutungamiri Nkomo Studio 7 aita hurukuro navaShumba kuti tinzwe maonero avo.
Mwana mguta rebula yae amusisina budiriwe za chose. Guta rebula yae rastari ria. Kana chitari sa mangu maguta. Mangu wakato tangira wa mashure kana magot point cha uo. Uwana uti uwana ila ini budiriwe. Tisinga zuti izi zuo kondiwa wano uti panga wapai nilisa rwa ganda mingi zitwa ni ini government. Uwana uti uwana chikatari sa ili panya ina basa cha uo. Bulawayo yanga chizi kana se guta lari ratunga tizo. Ndiyo rakatari sana ni rakatari commercial capital pachungu. Zimuwa tizo. Zama zema zokutende serana. Zakaita sana kredi se ma industry. Anga kawandira mnumu kutare Bulawayo. Tangati ma power station yedu ezesa shakari. Anga ali mnumu. Zote zungakaita sa ezu wazifu azika shanga. Ukaenda ku Belmont tatinga ndiko kunyezi industrial side kunova ndiko kune makambani ane michina mihombe ine inogadzira zvigadzirwa zvakakosha zvakasimba zvinotengeswa kune dzimwe nyika nemari iri pamusoropo. Ukaenda ku Belmont ndiko kunova kuti makambani ese akavhara.
Saka remangwana reguta iri muri kuriona sei?
Rimangwana iri harina kujeka nekuti tikatarisa vanhu vazhinji vari kubuda vachienda kune dzimwe nyika dzakaita saikoko kuamerica, kubritain, kusouth africa kana kubotswana chaiko vachiedza kunotsvaga mabasa nekuti munomu mabasa hamusisina. Kuti vanhu vange vachifara vange vakasununguka vanhu vanenge vaine vari munyika mavo munenge muine mabasa ekuti kana vana vakapedza zvikoro vanokwanisa kuti voana mabasa. Asi kuzvino vana tisikuona vari kuenda kuzvikoro zvepamusoro vachisvika kana kuyunivhesiti chaiko. Asi pavanongopedza zvikoro zviyazvi vanobva vangogara. Vazhinji vari kuita basa reku kana vari vasikana vakupinda mune zvechitsambi, vari vakomana vakupinda mune zvinodhaka, vavakuita zvinhu zvekuba.
Vanga vari vaEdias Shumba vanoisa chigaro vesangano reBulawayo Progressive Residents Association vachitaura parunhare vari muBulawayo naNtungamiri Nkomo Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kutanga rwendo rwavo nhasi rwemazuva mana rwekuEurope. VaObama vari kusimuka muWashington nhasi manheru vachinomira munyika dzinoti Poland, Belgium neFrance. Rwendo rwavaObama kuEurope runoitika panguva iyo Russia yatora matanho anotyisa muUkraine. Pane kusajeka kukuru panyaya yekukwanisa kuunza kugadzikana muUkraine nemutungamiri akasarudzwa vaPetro Poroshenko. VaObama vachasangana navaPoroshenko muPoland.
Vakuru vakuru kumabvazuva kweAfghanistan vanoti munhu anga akasviteya nebambu ari pamudhudhudhu arwisa bhazi diki rekambani inoita zvekuvaka muTurkey. Vashandi vatatu vakafa, munhu mumwe chete akakuvara. Izvi zvaitika nhasi mangwanani mudunhu reNagra apo vashandi vanga vari kuenda kubasa. vashandi ava vanga vachishanda pazvivakwa zvichiri kuvakwa mudunhu diki reBesut. Hapana atabuda kuti ndiye akonzeresa kurwiswa kwaitika munyika iye.
Mapurisa ekumaodzanyemba kweIndia ashandisa mvura pachikwata changa chine vanhukadzi vakawanda vanga vachiratidzira kusafarira kwavo kupinywa pamwe nekusungirirwa kwevasikana vaviri vakawanikwa vakafa. Vanga vachiratidzira ava vanga vachikurudzira kumiswa kwemirijonga kuvanhukadzi apo mapurisa atanga kuvadira mvura ine simba rakanyanya yanga ichibva mumahosipaipi padzimotokari. Izvi zvaitika panze pemahofisi emumwe mukuru mukuru mudunhu reUttar Pradesh, dunhu rinova rakabatwa vasikana vachibharo. Vakuru vakuru vehurumende vanoti varume vashanu vanosanganisira mapurisa maviri vakasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva yekubata vanasikana vachibharo.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 pm kusvika na 11 pm. Kana muri pa WiztEk, tsvagai channel yakanzi CHZIM.
Munokwanisawo kutinzwa paInternet pa www.channelzim.net.
Mubatanidzwa wenyika dzeEuropean Union kana kuti EU unoti haunei nechikwata chiri munyika chinonzi European Council on Tourism and Trade kana kuti ECTT, icho chiri munyika kuzopa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mikombe miviri inonzi ndeye kuti Zimbabwe ndiye inokunda pasi rose pakuva nzvimbo yekushanyira uye wekuti ndiyo inoyevedza kudarika dzimwe nyika dzepasi rose mugore rino ra2014. Mutungamiri weECTT muzvinafundo Anton Garagia ndivo vari kutungamira chikwata chevanhu vashanu chiri munyika kuzobva vaMugabe mubairo uyu. Vachitaura nevatori venhau veHerald vaGaragia vanoti mubairo wavo unoratidza kuti nyika dzemuEU dzine chivimbo neZimbabwe uye kuti Zimbabwe inyika yekutanga mabhizimisi zvakanaka.
Asi vachitaura neStudio 7, mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Ruscia vanoti mashoko esangano iri anonyadzisa nekuti harimirire European Union.
None of them is linked to this European Union Council on Tourism and Trade. Unfortunately, they were not part of the European Union entities or European Union institutions.
Mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Ruscia vari parunare muHarare. Mukuzeya nyaya yerwendo rwechikwata ichi tabatawo nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga kuti tinzwewo maonero avo.
Chiro vamwe vakadaro kuti varikuda kupa hurumende yeZimbabwe mubayiro uyu iyo tingafanira kunge yamuwana. Ngavachibuda kavataurewo kuti chiorganization kana chimuunganidzo chirikuda kupa Zimbabwe ichi hachisi chimuunganidzo chechokwadi uye navashi hachisi chechokwadi. Ngavachitaurawo zvakare kuti aiwa vatiwirirani nemubayiro varikuda kupa Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe iri kushomeka pakati pakati, nekuti parauora kunge paine nyaya yekutiwo Zimbabwe pamwe inonge ichidhizevha kana kuti ine kodzero yekuti iwane mubayiro uyu. Muchitarisawo pamwe kushanda kwakaita kazhinji navamuzembe, tichitarisira nenyaya yekusumudzira nyaya yekushanyira kwenyika yeZimbabwe. Zvekunga munoziva kuti mushure mekunge Zimbabwe yahosta yatinoti UNWTO pamwe chete nenyika yeZambia, iyo yakanga yakagadzirirwa nenzira yekuti hakuna kumboonekwa gadziriro yakadaro.
Saka muri kuona here zvinhu zvachinja imi munyadzi zvekushanyirwa kwenyika muZimbabwe zvekuti vanhu vangakwanise kushanya zvakanaka?
Ndira kubvuma kuti panguva inoyi Zimbabwe ari panyaya rinyarara ndiwoniso kuti pane nyaya inyaya inyika inori nyararo. Hongu apo nepapo politics munodziziva kuti pane kubayana bayana especially kana vaba kuda kupinda munyaya dzematongero enyika. Patakatarisa makore ari kutevera nemakore achangopera tisi kuona mhirizhonga yekuti tingada kubvisa Zimbabwe tichiti mune hamuna rinyararo. Saka mafungiro iyo zvinhu chirungu perception yaya.
va Chris Mugaga vanoshanda nesangano reEconomita Global Capital vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo. Kukundwa kweZimbabwe Warriors makundano e2015 Africa Cup of Nations neTanzania kwarwadza vakawanda sezvo vanga vasingatarisire kuti maWarriors angaburitswe nechikwata chisina mukurumbira chakaita seTaifa Stars. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Veruzhinji vari kutaura zvakawanda nezvavanofunga kuti ndizvo zvaifanira kuve zvakaitika pamutambo weZimbabwe neTanzania, uyo Zimbabwe yakabuditswa munzira yekuenda kuma 2015 Africa Cup of Nations Finals munharaunda yepasi pasi. Vakawanda vari kushaya kuti chii chaicho chakaitika nechikwata chavo mukukundwa neTanzania, iyo yakapedzisira kuenda kuma Africa Cup of Nations makore makumi matatu nemana apfuura. Vamwe vanga vachimbokandira mhosva kumuraridzi wechikwata ichi Ian Gorowa. Vamwewo vachiti Zimbabwe haina vatambi vanokwanisa kuendesa maWarriors kuma Africa Cup of Nations. Vamwewo ndivo vanoti veZifa havasi kupa vatambi mari, saka havasi kutamba vaine tarisiro. Kunyange murairidzi wechikwata cheTanzania chacho Matt Noji haasi kunzwisisa kuti Zimbabwe yakawira pasi zvakadai sei, achiti iye maWarriors haana kurwa sezvinotaurwa nezita ravo, asi kuti chikwata chake ndicho chakatorwa sevarwi vakasimba vehondo. Muraidzi wechikwata chemaWarriors Ian Gorowa anoti akarwadzikana zvikuru nokubuditswa kwechikwata chake mumakundano aya, zvekuti akaramba kutaura nevatori venhau nezvemutambo uyu apo wakapera nezuro. Vachida ivo kukunda nezvibodzwa zviviri kuti vaenderere mberi, maWarriors akaita mangange 2-2 izvo zvakasiya vasingakwanise kunotamba neMozambique mumutambo unotevera. maWarriors aive ambokundwa 1-0 mutambo wekutanga, uyo wakatambirwa muDar es Salaam masvondo maviri achangopfuura. Chiri kuchamisa ndechekuti Zimbabwe haisati yambokunda pamusha kubvira Gorowa atora basa kubva kuna Klaus Dieter Pajos muna chikunguru gore rapera. Mumitambo yese yavakatamba, Zimbabwe yakaita mangange neMauritius, Mozambique, Zambia, naiko zvino neTanzania. maWarriors haachakwanisa kutamba mitambo yakakosha kusvika muna 2017, apo kuchatambwa zvekare mamwe makwikwi Africa Cup of Nations pamwe nemunzira yekuenda kuma 2018 World Cup Finals. Izvi zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji sezvo vaiona kunge Tanzania yacho haikwanise kunyange zvaita sei kudambura Zimbabwe semaonero aiita vaDaniel Munda, avo vanofarira chikwata chemaWarriors zvakasimba.
Hatina dambudziko, avo tinorova, tinotsvaira chaizvo kuti.
Mumwe mutsigiri weZimbabwe vaSimon Chatuta vaionawo zvekare Tanzania semutserendende waifanira kungodarikwa. Asi tichitarisa zvakaitika nezuro, zvakakodzera zvekare kutarisa ramangwana rechikwata kuti rakamira sei. Mumwe wevatambi vemaWarriors Willard Katsande, uyo anotambira chikwata cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa, anoti iye kubuditswa kwakaitwa maWarriors yave nhoroondo, achiti vave kutarisira kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations. Asi pari zvino vatsigiri venhabvu vave kutarisira zvavo kuona mitambo yemunyika yekasolaga Premier Soccer League, iyo yaive yambomiswa nemhaka yemutambo weMaWarriors neMataifa Stars iwoyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panyaya yemaWarriors, vamwe vanoongorora mitambo yenhabvu vanoti Zifa ine mutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu. Tinokupai nyaya iyi muminitsi mashoma.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Varimu Britain fonai pa number dzinoti 0330 010 3344. Number dzemu Britain zvakare 0330 010 3344.
Tochidzokera kunawo dzemitambo zvakare. Vamwe vanongorana nyaya dzemitambo yenhabvu vanoti ZIFA inomutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu kuitira kuti chikwata chemaWarriors chikwanise kutamba nhabvu inonyatsoyemurika. Ngatidzweiwo hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Zviri izi kuti tinge tichitarisa one game dzatambwa neSunday toti takanganisa apa neapa. Asi tofana kunge tichiona kuti izvi zvinhu zvaramba zviripo zvichiitika. Saka zvakunyatsobuda pachena kuti kune zvinhu zvakawandisa zvatinofanira kugadzirisa sevanhu vanoti ivo vanofarira mutambo wenhafu muno muZimbabwe. Saka tinotofana kuti tinge tichitarisa todzokera kumashure tonyatsoisa maprograms maybe anoti 5 to 10 years. Takatarisira kuti tione kuti after 10 years tinogona kuachieva chii. Saka tinotadza kuita izvozvo tofarira kuti tinge tichiita mashortcuts. Mashortcuts acho atipewo maresults.
Zvii zvingaitwe semaonero enyu kuti tiwanikwe Zimbabwe ichienzaniswawo nedzimwe nyika dzemuAfrica? Tichiona kuti nezuro vakakundwa nechikwata chekuTanzania, asi takatarisa pamaFIFA rankings Zimbabwe iri pamberi.
Sekuona kwangu tinotofanira kuti tinge tichidzokera kumashure totonyatsoisa mastructures ari nani atinogona kusapota. Iyezve munhu wese wekuZimbabwe anofarira mutambo wenhafu ange achicontributa. Kungange kuti maybe une mwana anofarira bhora womusapota, toenda kunoona mutambo yenhabvu wese, kwete kuti totarisira kuti tinge tichiona matimu mahombe chete, asi toona matimu ese nemalower division teams. Asi zvakakosha kuti avo vakatarisa zvenhabvu vange vachiinsure kuti kune mastructures ari proper ende vanofanira kunge vachichinja iye zvino votoisa mastrategic programs woti maybe 5 to 10 years kuti tinge tichiona kuti tinoenda kupi nezvemutambo wetu wenhafu.
Tombotarisa iro sangano reZIFA, mungatimi rakapa chikwata chemaWarriors rutsigiro rwakakwana here?
Zvinonetsa kuti ZIFA yagara isina mari iyezve kuti ishaye mari. Zvinodzokera kumashure kunyaya iyoyo yekuti tinge tichiisa mastrategies, tinge tichiplana.
Muongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu Hadebe vachitaura vari parunare Mubulawayo naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri, nhasi muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kukonzera kuti chikwata chenhabvu chemaWarriors chitadze kubudirira makwikwi enhabvu muAfrica.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare misoro yenhau.
Mukuru weRoman Catholic Pope Francis vanosangana nemabhishopu emuZimbabwe kuVatican City.
Rimwe sangano revarairidzi roronga musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vazee mamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo.
Guta reBulawayo rinocherechedza makore zana nemakumi maviri kubva parakavakwa muguta iri muine kuchema-chema kwakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekwa ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwe new blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Gandem.